Vashara pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nevechidiki vezanupf kunhandere yechipadze mudhorobha reBindura mukupera kwesvondo, mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vakatsoropodza vamunangagwa vacha vafanire kuramba vakanyarara kana vatsigiri vezanupf vari muchikwata chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste vachitsoropodza vamugabe naiwo amai Mugabe. Amai Mugabe vakati vamunangagwa kana vakamira pachokwadi kuti vari kutsigira vamugabe havafanire kuwanikwa vachishamwaridzana nevanhu vakadzingwa mumusangano wavo.
Makadzingirwa nei iyoyo yekutukirira vanga mutangwa aibva atukirira kubva nechibva munangagwa pii? Asi inini zvatiri kuzvitaurira hatisi kuzvinza vamunangagwa. Ndiri kuzvitaurira kuti inimi vamunangagwa kana vana vachitaura vachidaro imutikonyarara vana vadzingwa. Handi kungoti chinhu chakanaka. Vana ivavo kana vadzingwa moonekwa muinavo kumba kwenu tini navo nemumatoro navo, handisi kuti zvinoratidza ukuru mupati. Isusu tichikura zvatairayirwa, isusu zvatairayirwa taiudzwa kunzi kana mai vasingade kuti utambe nemumwe munhu akangoonekwa pamba anodzamburwa. Saka imini mai munangagwa, kana mukaona vanhu vakadzingwa mupati vachiya kuzviona pazvamura, kana muchiti zvechokwadi munosapota President Mugabe, hamufaniri kuinteracta nevanhu vakadzingwa mupati. Vamwe vokozokuigirai makapu akanza in the boy motorwa mapicture kana taona tinokutarirai hatiregei.
Ukuwo vamugabe vakataura mashoko akaonekwa nevamwe sekunge anoti vamunangagwa kuti vasvike pavari pamusana pavo ivo vamugabe. Vamugabe vakati pakanga potsvagwa munhu aifanirwa kunge ari mukuru wesecurity mubato muna 1976 vamugabe vakaita kuti vamunangagwa vatore basa iri kunyange hazvo vakanga vambosiya zvehondo vachienda kuchikoro. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition muzvare memory card dau vati vamunangagwa vave patambo zvekuti vanogona kudzingwa muzanupf chero ipi nguva.
Sekuona kwangu ndinoona kuti vamunangagwa vapera. Dai ndanga ndirini hangu vamunangagwa ndairesign, asi ndinoona kuti vamunangagwa vanoziva kuti vakataurawo if he fights back vanoziva kuti vanodzingwa mubato. Tiri kuona vachishandisirwa strategy yakashandisirwa mai Mujuru. Mai Mujuru vakatukirirwa zvisingaite mukusvika mukudzingwa. Sekuona kwangu First Family inozvo ine masimba akanyanya, vanozviona sezanupf, vanozviona senyika, zvekuti vamunangagwa vakatukwa havakwanisi kupindura nokuti vanongodzingwa mubato iri.
Zvataurwa namuzvare kadhau zvatsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamasimba kuchera avo vati vamunangagwa havakwanisi kupindura zvinenge zvataurwa naamai Mugabe sezvo zvichiratidza kuti amai Mugabe vane masimba akawanda pari zvino.
Nge vamunangagwa yanga iri tsika yavo havo kubva kare kuti havapindure kana kutaura zvakawanda wanda. Pakawanda zita ravo parinoshanda pavanenge vasingatauri. Asi takatarisa nyaya yesucession, inyayawo dzekuti chero pazvaiitwa kuna mai Mujuru, mai Mujuru havanawo kukwanisa kupindura. Ndofunga dambudziko riri pandiri kuti vamunangagwa vari kushanda nekuda kwekuti vakaapoendiwa naPresident. Saka kuti vatizopindura manje ndoona kunge zvisimo mutsika yavo kana kuti mumaitiro avo rebattle rezanupf kuti vangapindura pakadaro. Asi ivowo havo tsika yavo yanga yagara ingoriwo yekunyarara pese panenge pachiitika zvino.
Amai Mugabe vakati havasi kufara nemashoko ari kubuda ekuti vari kuda kutora matomu kubva kumurume wavo kana achinge asiya chigaro.
Asi nezuro ndakangokumbuka zvakanyanya because mai chero venuchero vakatonesa vakataura izvo kuti inini ndinotida kumakuseeneziipo inini mai panii panapa pedi mudzimai wamugabe. Hanzi inini ndini ndakaroya vamunangagwa ndikavaitira muchetura kuti vafe. Kana vafa inwai the explanation is quite illogical. Hanzi kana vafa vam mpongo anisizwa na mpongo na vamunangagwa vaiswa sevilevoyo vaata kudaro vagaragara kudzimba yechigaro handisizisiwa kuchigaro chipi chacho because the president is still here needs our president izvi zvokoti munhu anokoswa kutaura zvisina nebasa redosi kubva pane vanhu wotaura zvinhu zvisina musoro handikungozvinongonzera inini am very loyal to my husband.
Asi muzvare kadhau vanoti muitiro wamai Mugabe uri kuratidza pachena kuti vari kuda masimba kunyange hazvo vachihwanda nemunwe.
Sekuona kwangu handifunge kuti mai Mugabe vakavimbika pakuti havadi kutora masimba kubva kuna vaMugabe. Tinoona kubva gore rakapera kutaura nekufamba kufambidzwa dzana kuri kuita mai Mugabe. Inyaya yekuti vari kutoda kutora masimba kubva kuna vaMugabe. Vakasakwanisa kutora masimba kubva kuna vaMugabe. Pamwe vanokwanisa kuda kuita vice president, but zvinotaurwa namai Mugabe zvakarerekera kumunhu anoda masimba mubato rezanuPF kana kutotonga Zimbabwe chaiyo.
Vakuchera vanotiwo mashoko amai Mugabe ekuti vaMugabe vakasheredza gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekera mai kuti vazotaura navo mushure mekurwara kwavakaita mushure mekunge vadya chikafu pavakanobata maoko kumaNicaland zvichitevera kufa kwakaita murume womutungamiriri wedare reSenate amai Edna Madzongwe. Kunoratidza kuti vaMugabe vari kuda kuti vaSekera mai vatore matomo kubva kuna vaMugabe.
Zvinoita kunge vaSekera mai munhu ari padhuze zvikuru navaMugabe. Tikadzokera kuna 2014 vaSekera mai vakambopomerwa mhosva yekutsigira mai mujuru. Vakatomborusa sarudzo kwavo kumashonaland east, asi sarudzo idzodzo dzikazonzongadziitwe patsva vakazokwanisa kuhwina vakakwanisa kudzoka. Tikaenda kuSapez Trust gore rineri vaJonathan Moyo. Vakataurawo futi kuti vaSekera mai munhu ane chiremerera, munhu ari senior. Zviratidza kuti pamwe ndiyo nzira yavakushandisa kuti vange vachibuda pachena kuti ndiani wavangatarisira kuti anga achitora matombo kuri kuti vaMugabe vazosiya.
Asi vaMugabe pachavo vanoti havasi kuzodoma munhu achatora matomo kubva kwavari, vachiti izvi zvichaitwa pamusangano wekongresi yebato ravo sezvinotaurwa nebumbiro remutemo rezanuPF. Vanhu vakawanda vanoti zviri kuitika muzanuPF zvinoratidza kuti bato iri harisina pfungwa dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika zvakaita sekuwandira vanhu mabasa, kuwanikwa kwemari nezvimwe zvinokosha muupenyu. Dzimwe nyanzvi dzinoti zvose zvakataurwa kubhindura zvinhu zvaifanirwa kunge zvakataurwa mupolitibhiro yezanuPF, kwete kuzvipfumura kwava kuita bato iri richitaura zvinhu pachena zviri kunetsa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.